varume vari kutonga zvekuti chero nhunzi hadzizi kufara. Macuse areba, mari mumabhenga hamuna, ivo vakangoti mwii. Maticha ari kusitiraika, madhokuta ari kusitiraika, nyika yose yamira hoo kumataoni kumaruzevha. Vamutuli wavakatora vari kugara mumikiri, vari kungotenderera nenyika vachikota vana Thatcher. Hatisi kutomboziva kuti vari kuinda kupi, vari kuda kudzoka kupi, zvavari kuda kuita ndezvipi nenyika. Vanhu vakapana nemwana anochemera remote yeTV, vamupa remote yeTV hachaoni TV, akuitsenga-tsenga remote ya. Ndo kutonga kuri kuita varume ava. Hatisi kuona kuti vari kuindepi. Ndo zvinongonetsawo chinhu chekuba. Ukaba chinhu unotadza kuchishandisa, yoita sengozi izvo kusaziva chavaibira.
Vamuponda munotiwo kudini mashoko avamafumai nemamiriro akaita zvinhu?
Nyika yakaomerwa nekuda kweMDC nestrategy yavo yanoti kudira jecha. Kudira jecha kunobuda pakuti iwe waita election wakundwa, woramba wachisumudza mhepo kuti aiwa ndabirirwa ndabirirwa, zvokuti vanhu havazo focus on zvaizviri kuitika. Vanoba kuti abirirwa sei abirirwa sei, ndo zvakaitika kuti vanhu veMDC pakati kweelection ya vakakurirwa zvakanaka, vakatanga kuita ruzha 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 nokukonzerera mhirizhonga munyika kuti pasave nekufamba kwenyika zvakanaka. Zvisinei, asi nyika isu tiri kutarisira kuti zvinhu zvinonaka, nekuti pane plan yemedium term plan, which is a 2.5 years plan, and so far it's about 4 months after elections. Saka we believe kuti plani iripo iyoyo ichashanda. Panoda kuti patiko macurrency reforms, which minister of finance vamutuli vakataura kuti pataitwa mareforms ecurrency, kuti tichanyatsoona kuti mari yoshanda munyika ndeipi, inoshandiwa sei, mari dzekunze dzichashandiswa sei. Izvozvo ndozvo zvimwe zviri kugadziriswa kuti nyika imire pakanaka. MaQFO hongu arimo, asi fuel inoita chiwandika apo nepapo, nekuti mutengo wacho wakatidirire. And makazwa minister of energy vachitaura kuti tichaona kuti tozvigadzirisa sei. Imwe fuel pamwe chanzi itengeswe nama US dollars, imwe nemari yemuno, kuti vanenge vasingakwanisi kuonawo yekunze vanobhadhara nemari yemuno, vanokwanisa yekunze vobhadhara. Ndo zviri kutoitika izvozvo. Kune wane mari dzekunze fuel iri kuwanika, kune vasina yemabhondi ndo iri kuti netsei. Saka zvezvimwe zvemareforms ari kuitika ndo zvaanda. Mareforms haaitike one time, haaitike one day, it's not an event, it's a long process. Inotirwadzei sekutaurwa kwakazvakaita. Saka zvichatirwadzei, asi zvichanaka. Ndosaka tichitaura kuti vanhu ngavashande pamwe chete. Tichidaro president vatotaura kuti his arms are stretched out kuti vashande navachamisa weMDC. Asi Chamisa ari kuramba achiramba kuti handigari pasi napurezident.
Vamafumi
vamuponda vanohumana. Handizivi kuti vanga kwavakanga vachigara kudyei kunze kwenyika vachizharifa, kunenge kwaenda musoro mavo. MaZimbabwenzi anoziva kuti nyika inoi yanga iri kutongwa neZANU-PF. Ivo vana Munangagwa vana vachivenga vari makurukota amugabe. Zvino vari kutotadza kukundwa neharawa ine 93 years, yaigara ichikwanisa kupa vanhu fuel dhorara risingadonhi. Sezvizvi yaitoti kana zvinhu zvashata yaipindura, kana zvinhu zvaoma yaiti huyatsvangirai tiite hurumende yemubatanidzwa. Vaitori yakatongwara kudarika ava vechidiki vacho vatai tichifungira kuti kuda pane zvirimo musoro mavo. Iko zvino vamunangagwa vava kuda kutiza vachitenderera nyika 5. Makamboone pi president anozvizita nyika 5 vasingadi kugara muno vachingobhururuka chete seshiri.
Zvinobatsira here vamuponda kuenda kunze uko zviri kutaurwa navamafume kuti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vaende kunyika dzavari kuenda?
Aiwa, ivavo vari kutorasika mafume anozva kuti zvinobatsira, nekuti zviri kuitira vavo tiri kuda kubreka masanctions. Nyika yedu yakasungiwa nemasanctions nemawestern countries.